nhasi vagari vapras apa vaita musangano vakati vakashandisika kuona minda yavo ichirovewa hoko dzekutanga kuvaka uye muchipinda magiredha. Meya weguta remasvingo iro rinonzi riri kuda kupiwa purazi iri kuti rivake musha wevashoma vaalektabe vaudza Studio 7 kuti havana zvekutaura sezvo zviri kuitwa papurazi apa zviri kutungamirirwa nehurumende. Kazgara wepitsa Mesotod Farmers vaRogers Gava vati pakauya magiredha aya vakaenda kuhofisi yegurukota remasvingo vaezra Tadzamira uko vakanzi vachaita musangano negurukota rinoona nezveminda Dr Angus Masuku uye nezvedzimba vaDaniel Garwe svondo rinouya.
Tisi tawirirana kuti iko minista vakatiti vachauya nezvei vakati vatiudzana kuti tigare taziva kuti vakuru vari kuuya vozotijekesera kuti zvakamira sei.
Hatina kukwanisa kubata makurukota aya asi munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo Dr Admopa zvakavambwa vatenda kuti hurumende iri kutora purazi iri uye pachaitwa musangano nevakuru vehurumende.
Vakati vachadaidza vatungamiriri vemaministri iwavo aivo ita vatatu vosangana nevagari vekuclipsham chitaura haya idzodzo dzemuri kureiza. Saka ndinofunga munguva pfupi iri kuteera vanhu vachagara pasi vachionesana way forward chiitwa.
Asi vagari vanoti makurukota aya ndiwo ari kuda kuti vabve nekudaro vave kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vajoji charamba kuti tinzwe kuti izvi zvinokwanisika here. Vamwe vagari vakaita saamai Susan Wanya vati vakadzingwa havana kwekuenda.
Ndiri mugari wechiitamu wava ne 23 yezi ari muno magiredha ari kuuya ari kugiredha tiripo achiti kana mugwagwa ukaenda napaimba anotoduma imba yevandoiti ibvisei pachisa mugwagwa yavo vakuti havatikiitira isu vari kuitira vanouya vatisingazivi. Saka isu shuviro yedu yetinenge tinayo savagari vekiitamu tagarawo makore akawanda kudero tadzika midzi kwokuenda hakusina kana neeji dzedu vamwe vatove mapofu dzimwe dzatove dhara hatiisiri vanhu vanokwanisa kundoita minda misati kagona kuana kuvaka musha chaiwo.
Amai Mr Kavada vanoti sevana vevarwi verusungunuko vanotsigira bato rezanupiu vari kuona sekuti valaswa.
Ndokubuda muno mukiita mandige handisi kubvuma nokuti kwandiri kuenda nyika haisi kutatamuka tinoda kuramba tigere patiri hatiri kuramba tichimbunyikidza kukodzero yedu nokuti isu tisu zvizvagwa zvezimbabwe tiri su zvevana vemacomrades kana kuri kudzokera kuhondo isu sona macomrades tiri kundozvimiririra tinoda kuramba tichitoenda mberi nokuti hatiri kuramba tichimbunyikidzwa kukodzero dzedu.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vahedmo ngoma vaudzawo Studio 7 kuti gweta
hazvigone ne eji yangu ye hazvichafambi hazvichaiti kuti nekukura kwandaita kuti ndivanirwe ndichibva futi kuno pandakagara ndo pandakagara handifanira kuti nditobviswa ipapo hazviri pamutemo kubviswa kwangu inini sekona kwandiri kuita.
Gweta vamadhokisi vakavati kutanga kudzinga kwevanhu ava hakusi pamutemo sezvo nyaya iyi ichiri kumatare.
Apa panguti vange vachidzingwa kusvikira nyaya yapedzwa kumatare dzimhosva kwairi kuti nyaya ichiri kumatare dzimhosva pobva potutangwa kungunzi pakuda futi kugurwa munda zvinenge zviri pamutemo kutyora mutemo zviri pachena uye kuti kuratidza kusaremekedza zvinenge zvakagurwa nematare dzimhosva.
Mutemo unosungira hurumende kuti itange yatsvagira vanhu pekugara isati yatanga kupisa misha yavo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.